Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya watinofema uyu unofanira kunge uri clean usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotobwa nemashizha emiti izvi, iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 19,425 in our books. But here's where we always focus around our door space. So I'm looking at just about 500 exhibitors. My exhibitors will put a roof on Zabanika, a roof on DRC, a roof on Mozambique, a roof on Zambia, South Africa, China, and Belarus.
Vamati Birivatio, Harare Agricultural Show Yaka Kosha, Ne Kutino Sanganisa Varimi, Nevema Bizimusi, Uyeo Kutvarimi, Vaone. Ne kudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuitawo sei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, yatingatie uchienzanisawo nezvavo kuita. Kuna vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidzo zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanhu vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofamba, chikafu chinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere, avo vanogadzira zvakasiyana siyana kubva kumauyu vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauyawo kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vanotanyatsoona kuti muchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisati taona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zvinoratidza kuti nemadhezi anotevera kutange kune vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe. Uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana siyana asi kunyanyanyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana makasemuzi anenge akawandisa nekuti tinosangana vanhu vabva maprovhinsi akasiyana siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iyi kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.